Kurwadziwa kukuru kwange kuchioneka zviri pachena pagungano rekuonekana nemufi Wayne uyo akashaya nemusi wemuvhuro mushure mekubayiwa nebanga nemumwe mwana wechikoro muguta reBulawayo. Vanhu vanzwa tsitsi pamwe nekurwadziwa kwakanyanya apo amai vaWayne, amai Nomata Ndlovu, vazvisimbisa vakataura nhoroondo yemwana wavo vachiti aive mwana aive nenjere dzakapinza aigara achifara achifarira kubatsira vamwe. Mukuru wechikoro cheFounders amai Dorothea Moyo varatidzawo kurwadziwa kwakasangana nehasha vakatenda vemhuri yaWayne nekuzvipira kwayakaita kuti gungano rekuonekana naye riitirwe pachikoro pavo. Vati pane mashoko ekuti vamwe vana vepaFounders vakabatana nevepaGifford vange vakaronga kuti vanorwisana nevepaHamilton senzira yekutsiva kuurayiwa kwaWayne zvinove zvinhu zvakashora zvikuru vachiti kufa kwake kunofanirwa kuve dzidziso yakakura kuvana vechikoro.
If our focus could be on the right thing, our academic work, si excel e sports, silwe emabhukwini, silwe ema sports, silwe ku debate, that would create a safe learning environment. Ngakhona ukuthi ngifuna ukuyakulwa lo mntwana weMontreal ngithwele ingqamu. Sesingabantwana abanjani?
Paupfungwa dzedu dzigare pachikoro tingabudirira tichirwisana mune zvakanaka munyaya dzemabhuku, mitambo nezvimwe, uye izvi zvingabatsira chose kuti zvikoro zvedu zvive nzvimbo dzakanaka dzekuti vana vechikoro vave vanochengetedzeka, kwete kuita pfungwa dzekuti ndoda kutakura banga kuti ndinorwa nemumwe mwana wechikoro. Tave vana vakaita sei?
Vakando vegurukota redzidzo vaGabriel Machinga avo vana vesekuru vemufi vati kufa kwemuzukuru wavo kuri kuvatambudza zvikuru uye kunofanirwa kuita kuti vanhu munyika vafungisise pamusoro pematambudziko ave muzvikoro ekurwa kana kushungurudzana. VaMachinga vati zvinoitika mukurarama kunze uko ndizvo zvinotakurwa nevana kuenda nazvo kuchikoro.
Sosaiti yedu iri kuregerera zvinhu, inopedzera yasosaiti inorwara, sosaiti ine chifo chakakura chekuti mangwana hapana chatinoita sosaiti.
VaJabulani Swanda sachigaro webato reZANUPF mudunhu reBulawayo vati vanhu havangatete maoko izvo zviri pachena kuti munyika maita dambudziko rekuti vechidiki vave kuwana zvinodhaka zviri nyore, vakati veruzhinji vanofanirwa kuzvipira kurwisa matambudziko aya sekuzvipira kwavakaita pakurwira rusununguko. Asi pavange vari pakati pekutaura izvi pane vamwe vanhu vange vari pagungano iri vadeedzera kuti matambudziko akadai ari kukonzerwa nevamwe vakuru vakuru veZANUPF. Vataura vakamirira bazi rezvedzidzo yepasi vari mutariri wezvikoro muBulawayo amai Lois Nguluve vati chinangwa chikuru chezvikoro kudzidzisa vana vachiti vanenge vachitarisirwa kuti vabereki vanobatsira nekuona kuti vana vane tsika dzakanaka. Vati bazi redzidzo yepasi raine urongwa hwekudzidzisa vana muzvikoro nezvekukosha kwakaita tsika dzakanaka. Mutauri wemapurisa Inspector Bedmiko Nguve vati mapurisa agara achiita zvose zvakafanira kudzivirira mhirizhonga muzvikoro pamwe nekushandiswa kwezvinodhaka nevana vechikoro, vakati yasvika nguva yekuti mapurisa vachishanda pamwe nevadzidzisi nevabereki vaise musoro pamwe kurwisa matambudziko aya.
Ngatirege kubvisa maziso edu kune vana until we see kuti vasvika gwara rokuti vakutozvimira vega.
Wayne ange ari mufom 4 ave nemakore 15 ekuberekwa anofungidzirwa kuti ndiye akamubaya uyo watingakwanisi kudoma nezita sezvo asati abvezera. Akasungwa akamiswa pamberi pedare kekutanga nemusi wechitatu uye anotarisirwa kudzoka kudare zvekare musi wa27 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzana Musengi.